Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikunguru 16 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanodoma nhengo dzichananganidza mapazi ehurumende dziri mudare reparamende. Mapurisa anoburitsa gwaro rinoramba kuti kune zvombo zvehondo zvakawanikidzwa kuWest Nicholson mudunhu reMatabeleland South zvakanga zvapinzwa munyika zvisiri pamutemo. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Laga Premier Soccer League yatambwa nhasi munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa nezuro vakadoma chikwata chichamirira bato ravo muparamende mumapazi ose ehurumende. Mutsamba yavakanyorera mutauriri weparamende vaJacob Mudenda nezuro vaChamisa vakazivisa kuti vaProsper Chapfiwa Mutseami ndovachange vari mukokeri wenhengo dzeCCC muparamende vachiteverwa naamai Sicelesile Mahlangu. Mumwe vatevedzeri vavaChamisa vatendai biti ndo vachange vachimirira bazi rezvehupfumi vari muparamende. Vamwe vakadomwa vanosanganisira munyori mukuru webato vaCharlton Wende avo vanenge vachiona nezvebazi rezvekudzivirirwa kwenyika nevakarwa hondo kuchitiwo vaGodfrey Costa variwo munyori webato muparamende. Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato reCCC vaGift Ostalo Siziva vanoti chikwata ichi achisidarire makurukota kwete asi kuti vanhu vachange vachinanganidza mapazi ehurumende nekunangana nemakurukota emapazi aya muparamende. Ngatinzwe vachitsanangura.
Aiwa mashoko ari kutenderezwa asiri echokwadi. VaChamisa havana kabineti yavara apointa. VaChamisa vakadiploya mamembers of parliament kuti vavatibate basa muparamende vachitarisira maresponsibility akasiyana. The objective and intention being that kuti tigadzire nyaya executive oversight kuti vanhu vachiziva vari muparamende kuti zvinhu zvinofambisa sei kuti tigone kufollow up vanhu vari maspokespersons vachitaurira kuti maportfolio zvakamira sei maportfolio zvakamira sei.
Saka dare remakurukota kana kuti shadow cabinet ichaziviswa riini?
Alternative government ichaannounswa navaChamisa kumazuva achateera. Iyoyo inotarisa vanhu vakasiyana-siyana, vamwe vakadzidza, vamwe vane ruzivo mabirokrati, vamwe vari kubva kumafildi akasiyana. Vachange vachiconstitute the alternative government ichapedzera vaChamisa kutungamira nyika mugore ra2023. Ivavo ichaita kuti mazita avo abude, vanhu vavazive pakufamba vachaita tichigadzira musangano wedu weCitizens Coalition for Change wedu tichigadzira nyaya yekuti titungamire nyika yedu.
Pane vamwe vari kuti kune nhengo dzebato renyu reCCC dziri kushanda siku nesikati savaJob Scholar asi hadzina kudomwa apa. Munoti?
Aiwa hapana unosiyiwa. Deployment yemaMP kuti vachitaurire vari kuparlamento ndeapo citizens kuti nyaya kufanire dzakamira sei kuchipatara nemama portfolio yakasiyana. Ndosaka muchiona wapinza vanhu vari mudare reparamend. Asi kana takugadzira alternative government inenge ine vanhu vane ruzivo nekunzwisisa kuti nyika vatibetsere, because isu kugavhena kwavaChamisa kutange kune vanhu nyatsvi dzinonzwisisa mabasa anodiwa kuti nyika yenepe.
Vanga vari vakafano bata chigaro chemutewedzuri wemutauriri webato Citizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vari parunhare kuChipinge neStudio 7. Tabato onyanzvi mune zvamatongerwo enyika vachitungamira bato reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe kuti tinzwewo maonero avo padano ravachamisa iri.
Ndingaona zvekuti zvakajekawo nokuti handi chikwata chebvute rekabhineti ba sekutsanangura kwavaita. Handitiko zvino izvi CCC ine vanhu vakati ko mudare reparamendi. Saka basa rinoitwa mudare reparamendi rehurukuro. Nhengo dzeCCC ishoma dzichimo nokuti tinozva kuti zhinji dzakapinda by-election. Saka varimo imomo vanonanganidza nokuisa zheve dzavo pasi pabasa ririmo ndo chikwata chakabuda icho kuona kwangu sekutsanangurawo kwavari kuita zvinhu zvakajeka. Zvinhu zvakatonaka nokuti vanoona emabasa ane chokuita nemapazi ehurumende nehurukuro dzirimo.
Saka musiyano uri papi apa Dr. Zembe pachikwata icho chemuparamende nechikwata chinganzi shadow cabinet?
Musiyano uri pakuti kana konzi shadow cabinet iyo inenge rava ndingati chikwata chavanhu vanhu veZimbabwe vanova ndivo vanenge vachizoshara hurumende pasarudzo. Dare iroro rinenge riri dare rinenge richibatanidza vanhu vasiri mudare reparamendi iko zvino vari veCCC. Sezvamunongoziva kuti kana poenda padare recabinet rinenge riri dare rinenge rasefiwa nepoka iroro kuti toripira kuvanhu kana mukaketa poka reCCC kuti rive ndiyonomba hurumende. Ndivo vamwe vavanhu vavanenge vachange vachava muhurumende yavanhu. Saka zvakasiyana ipapa pakudaro.
Pane vagarawo vari kuchema kuti bato reCCC irori harina hwaro kana mastructures. Izvi zvingashanda here kuti tingati ndiwo mamwe emastructure acho?
Pfungwa idzodzo hadzisi kutora ongororo netsvakiridzo yakabuda muchizvino zvino. Vatungamiri vose veCCC vari kuzikanwa vari panhanho yenyika mumatunhu vanozikanwa mastructure iwayo. Muono weCCC wakatobuda mufungwa dzenhengo dzeCCC ndobumbiro iroro. Bumbiro vanhu vanofanira kuziva kuti chinongonzi bumbiro kusangana kwefungwa nomuono. Hazvidi kumbotora bhiro kuisa pasi kuita bepa kwete. Tingatora somucherechedzo wemisha yedu yatinayo iko zvinezvi. Mhuri yokwangana neyokwangana pamusha baba namai vanotova nebumbiro. Asi hapana pakambonyorwawo zvatotora gwaro iri nebhiro iri tidai bumbiro riripo tsika yemusha iwoyo namaitiro acho. Tikatora nyika yakaita seBritain izvo Britain haina bumbiro rakanyorwa pasi asi inaro bumbiro remutsika. Saka muchaona kuti chinonzi bumbiro itsika ramaitiro ezvinhu kana pfungwa dzavanhu dzangosangana kuti todai todai zvakaitira kuCCC.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe vari parunhare muHarare neStudio 7. Mapurisa aburitsa gwaro rinoramba kuti kune zvombo zvehondo zvakawanikidzwa kuWest Nicholson mudunhu reMatevelelen South zvakanga zvapinzwa munyika zvisiri pamutemo. Mugwaro raburitswa nemutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti mashoko akatenderedzwa padande mutande nezuro aya achinzi aburitswa nebepa naure Daily Mirror Manyepo vachiti mapurisa haana kumbobvira atambira mashoko akadaro. Vanyati vari kukurudzira veruzhinji kuti vasatore mashoko aya sechokwadi uye vati mapurisa ave kuferefeta nezvenyaya iyi mutsvakurudzo yekuda kuziva chinangwa chekuburitswa kwemanyepo aya. Hurumende inoti iri kufara nemabasa ari kuitwa nesangano reUSAID rekuAmerica ekuyamura vanotambura. Nunorai Jena anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nezuro pakupiwa kwemichina yekusonesa pamwe nekunamisa simbi kune vechidiki vanosvika 50, gurukota rinoona nezvedunhu remashonaland west amai Mary Muliswa Chikoka vakati vari kushanda zvakanaka chose neUSAID sezvo sangano iri riri kutevedzera zvinodikanwa zvinosanganisira kushanda nemapazi ose ehurumende.
Isu semashwest takapiwa mutemo wekutedzera maringe nekuti vatenge tichishanda nawo mapartners edu kana vauyawo ongororo yatinoita takatopiwa kuti tinoita sei ende kuona kwati kuita isusu ndezvekuto vanhu vari kuya kunoku vanhu vanenge vatotanga nekushanda nehurumende saka isusu tinenge tawanawo track record yakanaka you know nekuti tichiona kuti izvo zvavari kuita ndezvipi uye zviri kusimudzira upenyu hwevanhu here ende zviri kufambirana here nemitemo yakasetwa nehurumende saka muno mashwest hatisi kuita problem because vanhu vari kuya pachena
vachitaurawo pachiitiko chimwe chetecho mushandi welead rimwe remasangano ari kushanda mukuwanisa vagari zvekudya asi vachipuhwa mari neUSAID vakudza naizvemu vakati pamusoro pemakumi mashanu evechidiki vakayamurwa mhuri dzinosvika chiuru nemakumi maviri dziri kuyamurwa pamaprojekti emapindu kuchengetwa kwehuku kurima hohwa kudzidzisa vanhu mabasa emaoko pamwe nekuchera zvibhorani zvemvura. Vazvemu vakati zvose izvi zvakaita madhora ekuAmerica zviuru mazana maviri nemakumi masere kana kuti $280,000.
Programu iyi yakabatsira vanhu mahouseholds 1,020. So in terms of the whole package nemastartup eks zvaiitwa nemabohos nechi you find kuti even vanhu vandataura 6,000 vanogona kuchinge vachidarika but the total budget yeamount yakashandiswa for the whole project ichisupporta maprojects chete it was around 280,000.
Senzira yekuti mabasa atangwa aya enderere mberi vazvemo vakati vakadzidzisa vagari ava mafambisirwo anoitwa mabhizinisi vachibatsirwa nevadzidzisi vepachikoro chepamusoro chechinhoi University of Technology kana kuti CAT.
Vanhu ava havana kungopiwa chete, they to go through a training process yekuti whatever zvavari kupiwa kana ari mastartups aya masewing machines they to be trained kumavocational skills acho yekuti the sewing yacho inombofambiswa sei, the management yemusini wacho inombofambiswa sei.
Mumwe akadzidziswa kunama simbi kana kuti kuweredza pakati akapiwa muchina wekushandisa neUSAID ndiamai Melonsi Achinyani. Avo vakati vanofara nemuchina wavakapiwa uye vanofunga kuti upenyu hwavo huchashanduka nerusiguro rweUSAID urwu.
And the benefit from Masterpex at a pin is 8. And we have far and everything to show what people can get and story in a same youth. But empowerment and appeal, I'm told out to the Dani people can get and now one success life in this hard economy that we are living in. But you know, hope you could be wiser, you can and then from my life younger teaching and Dani people can.
Chirongwa cheUSAID ichi chiri kutarisirwa kuyamura mhuri dzinodarika chiuru nemazana mashanu munzvimbo dzinoti Norton, Chegutu nemakonde gore rino risati rapera. Chirongwa ichi chiri kuitwa pasi bedingindira rekuti building and strengthening community resilience kana kuti kuvaka pamwe nekusimbisa kumutsiridzwa kwenharaunda. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kurwisana kwakasimba kwaenderera mberi mudunhu reDonbas muUkraine, apo mauto eRussia nemauto eUkraine varwisana nhasi mugovera. Zvirombo zvemuchadenga zveRussia zvaputika maguta akawanda emuUkraine zvichirova muzinda wezvitundu musere musere pamwe nekukuvadza zvivakwa zviri pedyo. Iye zvinotoenda kuchirongwa chatinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chatinopiwa naMavhilasi Musanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rwombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Diana Kuvea vechitungwiza Residence Trust vachange vachikurukura nesu pamusoro pematambudziko ari kusangana nemadzimai emuchitungwiza.
Muno muguta rechitungwiza tine matambudziko akawandisa semadzimai. Tinotarisa nyaya yedambudziko remvura. Hatina mvura, tirikurarama nemvura dzemungodhi, tirikurarama nekutenga mvura. Uye zvekare pekutengesera, chese tinoziva kuti hakuna makambani, tinorarama nekutengesa. Pekutengesera pacho nhasi panenge papwanywa mangwana tiripo tichishungurudzwa zvekare nevekanzuru. Uye tine matambudziko emasuweji, tiri kurarama upenyu hwedu huri parumana nzombe nekuda kwesuweji iri kuyerera mudzimba isiri kugadzirwa yaane makore irimo. Nyangwe tikaripota matambudziko resuweji inenge ichinzi ichagadzirwa, saka utano hwedu chaihwo hatizivi paumiri.
Ko, panyaya yemhirizhonga iri kuitika muchitungwiza zvakamira sei?
Nyaya yemhirizhonga iri kuitika mumusha kana kuti muguta rechitungwiza yekuti kuva madzimai ari kupondwa, madzimai ari kurohwa kunyange mudzimba yatingati gender based violence. Zvinhu zviri kutishungurudzawo semadzimai zvekuti hatikwanise kana kutorawo maleadership positions, hatikwanise kana kuzvimiririra, hatikwanise kana kuita zvinobatika nekuti tinenge tichitakashungurudzika. Rimwe dambudziko inyaya yesanitary pads. Tese tinoziva kuti madzimai ese tinoteera mwedzi wega wega, asi tiri kuona kuti sanitary pads radhura, hatina mabasa, tiri kutenga sanitary pads. Rimwe dambudziko ratinaro ratiri kukumbirisa kuti dai hurumende yapaongorora semaongorora yakaita pamakondomu, kuti makondomu anowanikwa kanyamuzvimbuzi mahara, ngavaitwo izvozvo kumasanitary pads. Tozotarisawo zvimwe nyaya yevana vedu, nyaya yedrug abuse muno muguta rechitungwiza. Vana vedu semadzimai tiri kushungurudzika. Vana ndo vanofanira kudai vachitichengeta, vana ndo vanofanira kudai vari kumabasa, asi iko zvino vana vedu vaparara nenyaya yemadrugs. Ndo zvimwe zvezvinhu zviri kutishungurudza muno muchitungwiza. Saka taka tichibatanidza matambudziko ose atinawo, kwete matambudziko chaiye kuti tirarame tiise chikafu patebhuru. Tine masimu mothers, tina nagogo, tine chirikadzi, o vanhu vese ivava hatina chatiri kuita muno muguta. Tiri kurarama negwako mukwako, ndo matambudziko atinawo. Mishonga chaiyo kuzvipatara hakuna. Tine nyaya dzekunosunguka, tiri kubatwa rafu nemanesi. Unosvika ikoko onzi tenga chinhu chese kusanganisira tsono, kusanganisira kuya nemabhaketi emvura. Ndo mamwe mematambudziko atiri kusangana nawo muguta medu. Semadzimai munofunga kuti matambudziko aya angagadziriswe sei? Tichiona kuti gore rinouya paichange paine sarudzo, madzimai ari kunyoresa kuvhota here? Tiri kuedza nepatinogona kuti madzimai mazhinji anyorese kunovhota, uye zvekare vakwanise kuwanikwa vachikwikwidzawo pazvigaro gore rinouya. Nekuti munhu wechidzimai anonzwisisa dambudziko remvura riri muno, nekuti anoda mvura zuva rega rega nekuda kwechimiro chatinacho. Saka tikaiunge tine makanselazi madzimai akawanda muno muguta rechitungwiza, vachanzwisa ende vanhu vanotibatsira kuti service delivery inge ichiwanikwa, masuweji anga achigadzirwa. Tivewone nedhemu redu rinovakwawo muda dhemu, tione mvura pamatepi kwete kutsiga kunge tiri kumusha. Tiri ipapo panyaya yekunyoresa kuvhota, zvii zvamungakurudzire madzimai? Ndikukurudzira madzimai ese kuti ngatinorejistai kuvhota. Kana usina zvitupa kana kuti maid inofunga iripo, chirongwa ichi chiri kuti uyai mune nemawitness enyu maviri mupuwe zvitupa. Ngatirejistei kuvhota madzimai kuti remangwana redu ritinakire, tigokwanisa kuwanikwa tichitorawo zvigaro izvi, tigokwanisa kuwanikwa tichichinja guta redu, tigokwanisa kuwanikwa tichinomirira idzo nyaya yemasanitary pads, nyaya yemvura, nyaya yemasuweji, nyaya yemabasa chaiyo, nyaya yekuti tivakirwe misika yatinokwanisa kubhadhara mitero, tichitengesa zvatinoda tisingadzingirirwe, tisinga kanyiwe.
Tinoona kuti manga muine mhirizhonga imomo muchitungwiza, takaona pachirasikirwa upenyu wamuzvare Blessing Ali. Izvi hazvisi kuita kuti madzimai atadze here kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika?
Ichokwadi zvinhu zvinorwadza, zvinotambudza mafiro akaita Small Blessing Ali, zvinhu zvinotambudza zvikuru. Ende ichokwadi kunotoona vamwe vakadzi vaakutotaura kuti hatingakwanisi kupinda munyaya dzematongerwo enyika kuva ndikazoitwa zvaakaitwa. Zvinhu zvaafekta madzimai zvikuru, nekuti tisu takabereka, tisu zvekare madzimai acho takaona chimiro chaachakaita mutumbi waSmall Blessing Ali. Zvinhu zvinorwadza ichokwadi zvekuti tiri kutotarisa kuti kune mamwe madzimai achatotadza kukwikwidza kutora zvigaro nekuda kwenyaya iyi.
ai wangu yedu ndiyo yaita.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa Our Lives upenyu hwedu. Nasi tine hurukuro nava Elvis Mari vanove munyori uye vanofarira nyaya dzetsika nemagariro tichitarisa nezvezuva remusi wa 7 chikunguru iro rakatarwa neUNESCO sezuva remutauro weSwahili muAfrica paine kurudzira yekuti mutauro uyu uwe iwo mutauro weAfrica yose.
Tenda zvikuru nevateereri venyu. Ichi chitiko ndinofunga chitiko chinofanirwa kupembererwa munyika yeAfrica nesuwo muno muZimbabwe. Tinotarisira kuti ndokutanga kwekusununguka kwedu. Rangarirai vajonga kuti nyaya yokutaura ndiyo inoita kuti ipinze munhu wose ane chokuita nebudiriro yenyika yake. Saka kuva nemutauro wedu watinonzwisisa isu zvinoita kuti budiriro dzose dzichaitwa dzichabatsira kuti dzisanganise vanhu vose. Saka kana UNESCO nepasi rino raakuziva kuti Africa inokwanisa kuva nemitauro yainoshandisa kushandisa kuti ibudirire, ndinofunga ndokutanga kwokuti tive nebudiriro munyika yeAfrica.
Asika vamari Africa ine mitauro yakawanda, sei vanhu vazoguma vamira neSwahili?
Hongu, Africa ine mitauro yakawanda, asi isu ndinofunga chakakosha ndechekuti tikatarira Swahili inobatanidza mitauro yakawanda zvikuru, kubatanidza neBantu iyo mitauro inotaurwa kuzasi kweAfrica kudai, nevamwe vatakadyidzana navo chingava chirungu chingava chiArabhu. Mitauro yese irimo uye mutauro weSwahili wa mutauro wakwanisa kuti nyika dziri kuEast Africa uku dzikwanise kusimudzira nokuwandudza kubudikidza nokuita tsvakurudzo, kubudikidza nokuti vanhu vavo vari munyika dzinosangana East Africa, Kenya, Uganda, Tanzania nedzimwe nyika dzakatenderedza dzinoushandisa kunyange kuushandisa mudzidzo dzavana vavo. Saka mutauro waane chidanho chinoita kuti kana iwo ukasimudzirwa sezvawaitwa kudai chichaita kuti neimwe mitauro yesewo inotaurwa muAfrica isimudzirwe.
Takaona pachimboda kuitwa mubatanidzwa weAfrica asi zvakakona nemakakatano kana kusavirirana kana muono kusave nemuono umwe chete. Zvinhu zvamungatarisira here kuti zvingashanduka kana tasvika panyaya dzemutauro?
Inini kufunga kwandinoita ndekekuti chimwe chinotanga kubatanidza vanhu hakusi kungoti toda kuti tibatane, toda kuva neUnited States of Africa, toda kuva nokuti tive nepresident one muAfrica. Indotofunga kuti chinhu chinobatanidza vanhu mitauro, nokuti tarirai vajonga kuti kana tichitaura nyaya yetsika, nyaya yetsika inofambiswa nenyaya yemutauro nezvimwewo zvingazoitwa kuda kumapfekero edu, kudya kwedu nezvimwe zvakadero. Mukatarira nyaya yokudya, nyaya yemapfekero, tine zvizhinji zvatapanana muno muAfrica, mapfekero atinoita nemajira atinoita, asi nyaya yemutauro ndiyo yakanyanya usimba inoita kuti kwee tingakwanisa kuti tibatanidzwe pakutaura ipapo. Kuti kana ini mwana womuZimbabwe ndikakwanisa kuenda kuNigeria, ndinokwanisa kungondotaura nemutauro unosunganidza uye unopinza mararamiro edu isu vanhu vomuAfrica. Kana taakuzotaura zvokuti toda kuita United States of Africa, kana even taakutaura toda kuita AU, zvane chinotsigira kuti kubatana ikoko kufambire mberi. Vajonga ndoziviva kuti ikoko kwamunogara kuAmerica, ndinotenda kana mukafamba mustreet mukanzwa umwe munhu achitaura mutauro wenyu wekuUMP uku, munhu iyeye hamutombotsvaki kuti mwana wani kana ndiani, munobva mabatana kudarika munhu pamwe wamusingakwanisi kutaura naye. Saka ndinotenda kuti mutauro chinhu chakakosha uye ndo chinhu chinofanwa kutungamira mberi tozotaura nyaya yokuti tizvibatanidze panyaya yeupfumi, tizvibatanidze panyaya yemari dzatinoshandisa, tizvibatanidze panyaya yematongerwo enyika nezvimwe zvakadero.
Takaonawo kuti sangano reUNESCO rakatambirawo kana kutotara zuva remusi wa 7 chikunguru seWorld Kiswahili Language Day. Iko kutsigirwa kwezuva iri neUNESCO zvakakosha zvakadii?
Izvo ndo zvakakosha nekuti zvazvaakureva leso kuti kunyange nesuwo muno muZimbabwe ndofunga naurwa iyo inotiradza kuti kune nyika dzakatoti kuti dzakaita sana South Africa dzaakutotendera kuti mutauro iwo kutonyore ikokureva kuti nyika dzepasi rino kana muno muZimbabwe tikada kuti taakudawo kuti dei taisaswahili kuti idzidziwe tinokwanisawo kuenda kune UNESCO toti tibatsirewo tiwane varayiridzi tiwane zvishandisiro zvakaita semabhuku zvaakukwanisika nokuti mutauro zvino waiswa pachitano chinoita kuti nyika dzose dziri pasi rino dzizive kuti mutauro uyu wakosheswa nesangano renyika dzepasi rino rose. Saka tinotenda kuti UNESCO yaita chinhu chakanaka uye tinotenda kuti kunyange nesuwo muno muZimbabwe tichadawo kuti titevedzere zvichitwawo nedzimwe nyika zvinova zvakanaka zvikuru kuti kamwe kunze kwokuti tingotaura zvokuti toda kudzidzisa chijerimani toda kudzidzisa chichina toda kudzidzisa chakadai zvinova zvinhu zvakanaka kuti tizive mitauro yedzimwe nyika asi mutauro wakaita sechiwahili wemuno muafrica unobatanidza isu muafrica unofanira kuti kunyanyotsigirwa zvikuru kuti ubatanidze vanhu vose vomuafrica nokuti chedu mamwe manzwi ari muchiwahili imomo nazvo atino tikwanisa kunge tichishandisawo kunyange muchishona kana muchingevere.
Manga makateerera kuna vaElvis Mari vanove munyori wemabhuku uye vakambove mukuru weNational Arts Council vari parunare neStudio 7 vari muHarare. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu Our Lives. Munhau dzemitambo. Pamitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi, ZPC Kariba yakunda Cranbourne Bullets 1-0, Bulawayo City ikakundawo Tenaks 1-0, Ngezi Platinum ikaita Mangange 2-2 neCapes United, kuchitiwo Harare City ikakunda Triangle United 1-0, Wawa yakunda Highlanders 2-1, Manika Diamonds ikaita 1-1 neRentals.
Oh yeah, yeah, yeah.
Kambo kufamba kwa Paulos kubva kuna Killer T tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanodoma nhengo dzichananganidza mapazi ehurumende dziri mudare reparamende. Mapurisa anoburitsa gwaro rinoramba kuti kune zvombo zvehondo zvakawanikidzwa kuWest Nicholson mudunhu reMatabeleland South zvakanga zvapinzwa munyika zvisiri pamutemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini dini jonga kandemiri ndiri mu Washington DC ndekusiya mina ntungamiri Nkomo.
Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezako sihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 16 kuNtulikazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Uthi ungabali itori sakhona njalo awutholi kuqanjwe ngitsho ngitsho oyedwa umpolisa kumbe uminista kumbe ozokuvikela.
Amapolisa ayakulandula ukuthi kulezikhali zempi ezitholakale eWest Nicholson eMathebeleland South.
Umsebenzi wethu ukubana ke sibe ne-oversight ye-executive okuyiyo uhulumende ukubana sizekwazi ukubana sihamba njani abantu basebenza njani.
Umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa ukhetha amalunga ePhalamende azabona ngokwenzakala kungatsha zikahulumende ezitshiyeneyo. Kodwa uthi le akusiyo shadow cabinet. Sileqembu likamasikandi kanye lempumela yemidlalo yePremier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa aselandule imbiko ephume enkundleni zokuxhumana ebisithi kulezikhali zempi ezitholakale esigabeni seWest Nicholson eMathebeleland South ezingeniswe elizweni ngaphandle komthetho. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi wethule umbiko namuhla exwayisa uZulu ukuthi ewutshaye indiva lombiko ngoba ungamanga aluhlaza. UNyathi uthe amapolisa asephenya ukuthi kahle kahle uvele ngaphi lombiko lokuthi owulobileyo ubejongeni. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe njalo eyintatheli izindaba umnumzana Zenzele Ndebele.
From the first day ngibona relations zengwamala ngamende amabili amasaka ngileyo ngahlangaba lokusola okuningi ngatshela izindaba abanye abantu endawo kuma WhatsApp group lapho ukuthi umuntu obhala isitori ngithi isosi yesitori aso ngiphandaba kumbe nhlanganiso eyaziwayo njalo edume ngokubhala izindaba nje nokuphonga ukuba ibizo nje lingajayelekanga. Ngahle ngizibuza njalo ukuthi kambe isitori esingabhalwa kangaka kumbe singaba sikhulu kangaka kungehlula ukuthi uhulumende ekhulume kumbe amapolisa ekhulume through ama-media abajali ukuwasebenzisa o-Herald labo-ZBC. Uthi ungabala itori sakhona njalo awutholi kuqanjwe ngitsho ngitsho oyedwa umpolisa kumbe uminista kumbe ozokuvikela. So kuyatshengisela nje ukuthi kulabantu ababa lomkhuba okubhala into ezingamanga esithi i-fake news okuyingozi kakhulu ngoba izitori ezinje ziyethusa abantu zenza abantu bemangali kakhulu emandebeleni ngapha kulandela into ezenzakalayo kuqale zegubrawundi lalayo. Umbuzo endilawo umuntu obhala into enjalo ukucabangayo njalo unenjongo yakhe thina esingayaziyo.
Igambe kungaba kuyikuthi obhale lolu daba ubefuna nje ukuthi abantu bethekelele iwebsite yakhe yini lokho esingathi clickbaiting ngesiNgisi kumbe kulenye nje injongo efihlakeleyo.
Kuwananzela istori lesi ekungeneka desporta kubo WhatsApp lapha akula le link yewebsite okuthengisela ukuthi ngumuntu obhale ile njongo yokuthi abantu becabanga ukuthi kule into eyenzakaleyo kumbe kukhona akuplanayo yena afuna ukusebenzisa isitori sesokuthi anjengalitshela ukuthi kuzabanjiso lezinto ezisebenzayo kuma-election and abantu bale njongo ezijiyeneyo. Ungathi ngibala mnisterati kimi ebantwini abaningi xa kuyukuthi kulokwenza nohulumende kumbe le-intelligence bebezakubhala istori
Umnumzana Zenzele Ndebele uhlaziya ezombusazwe njalo uyintatheli zindaba. Umkhokheli we-TCCC umnumzana Nelson Chamisa usekethe amalunga ePhalamende azabona ngokwenzakala kungatsha zikahulumende ezichiyeneyo. Kodwa uthi le akusiyo shadow cabinet. Uchamisa uthi umsebenzi wabantu laba ngokucubungula okwenziwa ngabaphathintambo bakahulumende lokuphuma lenhlelo ezizalandelwa libandla lakhe alubana lithela ngena embusweni. Abakhethiweyo balitshumi lasikhombisa njalo bagoqela umnumzana Tendai Biti yena okugatsha lwezemali, umnumzana Prince Dubeko Sibanda obona ngezethekhnoloji kanye lomnumzana Kucacaphulu obona ngezemithetho. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-TCCC umnumzana Gift Ostalosi Siziva.
Umsebenzi wathi ukubana ke sibe le-oversight ye-executive okuyiyo uhulumende ukubana sibekwazi ukubana kuhamba njani, abantu basebenza njani, simonitha indaba ze-corruption lendaba yokulungiswa kwemithetho lokunye okunenge. So laba ngabantu abazabe kukhangela ama-specific issues ukwenzela ukuthi isizukulwane zeZimbabwe zibekwazi ukubana uhulumende uhambisa njani ezindaweni ezitshiyeneyo, sikhangela indaba ze-health, sikhangela indaba ze-finance, indaba ze-education, indaba zabatsha nezinye ke ezitshiyeneyo.
Kutshiyane njani le shadow cabinet lokhu elikwenzileyo?
Laba ngabantu esibathi iparlamenti yethu, kubantu abasimele edala ephalamende. I-cabinet sizayazisa abantu ngesikhathi esifaneleyo. I-cabinet ayibi labantu bephalamende kuphela, siyabi labanye ke abamela ke yabo izihlangano ezijiyeneyo, kulabanye abazavela kuzingcithi ezijiyeneyo, izikhwicamfundo ezijiyeneyo. Ngenxa yokubana ke laba yibo abazancedisa uphatho ke Nelson Chamisa okwamanje laba esihlaba ngabantu abayibamsebenzi ongokufuna ipalamende. Nxa sesiyenza i-cabinet ezizasebenza ngayo kugazela ku-2023 leyo izayaziswa abantu lohlangothi lonke lwabantu jikelele.
Siyazi sitshona sibona abanye belichothoza besithi kali lama-structures, ungathanda ukuthini ebantwini labo?
Ibandla lethu elisaka leli lizwe lonke sesakhuluma ukubana thina sibanje elitsha, njalo ke siya phambili ngesikhathi esifaneleyo. Kodwa ke inhlanganiso iyakhula ngendlela emangalisayo, kathesi sesifinge esinabantu boza ne-1000 abaqoqanayo ukuze umhlanganise abantu sizayazisa. Ngenxa yokubana siyazi kubantu abantu esidila labo abantu abanjani, kodwa ke umhlangano wethu uyaqina uyakheka njengokuba ngikhuluma ukuthi ukubana ngizabona ke ngezithombe lamavidiyo azaphuma ukubana isipinge ngapha kube njani, njalo futhi ngokuyi ezizawukenza kubhaya elektini elibuyayo elikhona mhlaka 23 July apha kuwa-16 esipinge wenu.
Umnumzana Gift Ostalosi Siziva ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-TCCC.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela mampawa kubembula.
Kwezemaphandleni lamhlanje, izakhamizi zeGungwe eGwanda South zithi sezithwele amagabha avuzayo ngenxa yodubo lwamanzi. U-Albert Ncube uyalandisa.
Idamu leGungwe belisiza kakhulu izakhamizi zikaward 12 eziqinithini ezivalisa iGungwe, imalihloyo, imafuku kanye lamawaza ngamanzi ezifuyo kanye lokulima ngokuthelezela. Kodwa selokhu leli damu liduke ngemva kokuna kwezulu elikhulu ngomnyaka ka-2017, iningi lezakhamizi lithi seliphila nzima ngenxa yokuswelakala kwamanzi kulesi sigaba. Unkosikazi Rosina Dale uthi ngaphandle kodubo lwamanzi sebehlupheka ngezithebo ngoba basenelisi ukulima izivande ngokuthelezela.
Izulu lingazeline kodwa amanzi lana adlula, thina sisale singelalutho. Izikotsho leziyana vele ngasesifike kwenalinyanga, kwesinye isikhathi siyasicitshe vele ngoFebruary.
Umnumzana Mleti Makwayiba yena odabuka emalihlowu uthi sebephelelwe isifuyo selokhu leli damu ladubukayo.
Sesinathise isikotsho, isikotsho lathi abantu sinathe isikotsho. Hhawu, uzima esihlangana labo kukhulu kakhulu lapha endaweni yakithi. Siyacela sivile ukuthi ngabe kuyavumakala lakithi damu lakithi lilungise.
Umnumzana Khanyiso Sebata esinenjalo isakhamuzi semalihlowu uthi lingakadubuki leli damu beliphilisa izakhamizi zakulumango.
Phansi kwedamu lapha kwakuzingadi kuphela kulinywa ngoba idamu leli lalisupply amanzi isipiliwele sanisasike isifala amanzi almost 3/4 of the year kuhlekula amanzi laphana.
Esinenjalo isakhamuzi umnumzana Themnkosi Nyathi uthi loba iziphathamandla zikahulumente zifika kuleli damu akula osekwenziwe ukulilungisisa.
Babuye MP batshelwe but kusale kuyisikwakho, singela lokhu ukuthi singaphila. Siyakotshoza sibende sinathisa nzima, imfuyo yiyo impahla esiphila ngayo.
Umnumzana Wosislas Ndlovu uthi kuyadinga ukuthi inhlanganiso ezizimeleyo zincedise ngoba urhulumente saphatheke ekwakheni idamu lethulumanyange elikhangelelwe ukuqeda udubo lwamanzi emangweni weGwanda South.
Ngikhangela ukuthi urhulumende yena ukuthi angangeni labanzi ukuthi maybe ule long lasting solution eyithulimanyange imali yakhona eningi iya ethulimanyange, ukuthi ithulimanyange ngaba right then amadamu amaningi la bengasela msebenzi ngoba even itap water iyakwanisa ukuthi ihanyiswe from thulimanyange.
Isikhulumeli sogatsha olubona ngamadamu lamanzi olweZimbabwe National Water Authority unkosikazi Major Mnyonga kaphendula ngembuzo esimthumile yona. Umnumzana Givers Jabuli lilunga lenhlanganiso yezakhamuzi kaward 12 eMaguma Development Association uthi njengezakhamizi sebeqoqe imali engange-R10,000 ukuze bazilungisele leli damu kodwa imali kayeneli.
Yiyo into esimisileyo, siyafisa sibili ukuthi ngayo idamu liyahamba.
Lanxa idamu lethulimanyange likhangelelwe ukuqeda udubo lwamanzi eGwanda South, izino ethi lizaphela ukwakhiwa ekupheleni komnyaka ozayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisegungu eGwanda South, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sicubungula ukuqakatheka kwesiko lokuhlolwa kwamantombazana ukuthi yalokho izintombi ezigcweleyo na. Lilami uSithandekile Mhlanga ngixoxa lonkosazana Victress Mathutu, umqondisi wenhlanganiso yezimu imbokodo.
Ebo msakazi, njengoba usho nje ukuthi sibonakele emthandazweni wokukhulekela izizwe zonke obuhlanganiswe ngabomdabu, ikakhulu abantu base bakamthwakazi, abantu base Zimbabwe, abantu base South Africa, amaZulu kakhulu, bekulezinye izizwe nje ezifana labo Malawi yabo. Njengoba ukhuluma ngamantombazana la akade bonakala kulisiko lakwaZulu ukuthi intombazana eseyintombi into esithi phecelezi ngesilungu yi-virgin engakahlangani lomuntu wesilisa ingakwesabi ukuhamba ngamabele phandle njengoba babonile. Ngokwesiko lakwaZulu amantombazana la abizwa ngamatshitshi, avele nje agqoka njengoba abantu bebonile. Njalo amatshitshi kade hamba lesizwe samaZulu, ihamba namabutho akwaZulu lezinduna zakwaZulu labomama kade bephelekezela amatshitshi lathi singaba kwamthakazi siyingxenye yakho. Thina njengabantu bakwamthakazi abalesiko elisondelane kakhulu lesiko lakwaZulu, kuyasijabulisa ukubona ukuthi uZulu usalibambile isiko lamatshitshi, isiko lokuhlola kwezintombi. Ukusenza lathi silangazelele ukuthi ngelinye ilanga lelo siko lokuhlola kwezintombi lwenziwe kwamthwakazi. Engithemba ukuthi labantombazana abakwamthakazi ma ebona into enjeyana kumele ukuthi ahlabe kumqhweni lawo bakufisa ukuthi babe yingxenye yento efana naleyo. Okungenzeka ukuthi ngelinye ilanga mhla umthwakazi usukwazile ukuthi ume kahle lathi kulisiko esingathanda ukuthi silenze njalo aliyangisi isiko ngeke siyangiswe lisiko ukuthiwe abantu sesizathi ukuhlukumeza abantwana bangamantombazana nxa ungasondela eduzane kwabo abantombazana lawana uzabona ukuthi bajabula kanjani ukuba ngamajiji ukuba ngamazintombi ezihlolwayo izintombi ezigcweleyo abahlukumezeki ngitsho bajabule kakhulu ngokuthi basalandela lelo siko
lake laba lowenu umcimbi lapho elalixhasana la besifazana abangamaZulu khona ngapha kwele South Africa ukuthi liqhube inhlelo ezehlukeneyo njalo olunye lalezi nhlelo lalungokuthi kuhlolwe amankazana wontombi bawo laqhubeka yini njalo selingaphi kathesi
njengoba sisho umsakazi ngomnyaka opheleyo ngelanga labo mama Women's Day besihlangene singomama labo mama abathi bevela kwaZulu injengo kuyikufundisana lokuthi sazi ukuthi isiko bona kwaZulu njengoba besabamba amasiko baqhuba njani ngokwesiko lathi sinje kulokho esikwaziyo sikwabelana okunye sasikwabelane labo yilo isiko lokuhlola kwezintombi leni njengoba sasikhulume labo satshelwa ukuthi kwenziwa njani lokho thina singabomama asilawo amandla ukuthi sizasuka siye kwamthakazi sifike sithi thina sesihlola amantombazana kulemgudu elandelwayo okunjengokuthi njengoba manje kulobukhosi kulezinduna kwakamthakazi kumele uqale kuyiwe ezindunweni izinduna bezidlulisele ebukhosini ukuthi singomama siyesifiso sokuthi umthwakazi uvuselele isiko lokuhlola kwezintombi esithemba ukuthi angeke benqabe bazokhuluma lalabo kumele ukukhulume nabo ukuze kwazakale ukuthi kuvuselelo lelo siko singomama singalijabulela kunzima futhi ukuthi usiko lolo silwenze lapha eSouth Africa njoba sisekuhambeni ngijabule kakhulu ukuthi phakathi kwamajiji la ekade silawo akwaZulu bakhona abantwana bakwamthakazi abambalwa akade bekhona loba nje besele ngabe ukuhlala lapha kweMzansi Africa kodwa ke ngabe umsinsi wokuzimilela kwamthwakazi sebehlangene la mantombazana kwaZulu labo bayahlolwa bangamajiji bazintombi ezigcweleyo loba nje lokho bekwenza ngaphansi kwesiko lamaZulu kodwa oqakathekileyo ukuthi sazi ukuthi abantombazana lawo angumthwakazi siwabonile impela ambadlwana abuyileyo kithi azisho ukuthi bona ngokuzalwa bangaba kwamthwakazi balapha nje ngokuhamba njengathi sonke so okungangokuthi lawo bantwana sebejoyine uZulu kulelo siko bangaba lusizo kakhulu ukuthini basincedise bancedise labanye abantu amantombazana makuyi ukuthi isiko lelo lokuhlola kwezintombi liyathi livumakala ukuthi luphinde luqhubeke esizweni samthwakazi
lo bekungunkosazana Victress Mathutu umqondisi wenhlanganiso yezim imbokodo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga esithandekile siye kuhlelo liphuma lendaba.
Lingani tshona njani izulukandaba siyadivana njalo kuhlelo liphuma lendaba itshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje sixoxa lomgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMachopeleland North umnumzana Prince Dube Osibanda ungasitshela ukuthi libona njani uhlelo lolu lo delimitation
silembuzo emnengi esilayo silokungazwisisi okuningi okukhona ngemva kwalokho esike sakubona kuma social media khuluma ngokuthi eMathebeleland kuyakwehliswa ama constituencies athize abe malutshwana okwedlula lokho akade eyikho khona now thina leyo point asivumelani layo because i point etsho ukuthi khona amanani abantu ababa lise ukuvota eMathebeleland balutshwana okuso kusenza ukuthi ama constituents kufuze ukuthi ayehle kulalawa akade vele khona now uyabona uDubo esilalo ngombono nalowo kumbe ngeconclusion yona leyo ukuthi okwakuqala asila bufakazi bokuthi izekhisi bisibili amanani wona lawo abawachoyo ukuthi khona yiba abantu abemandebeleni ababhalisa ukuvota ukuthi aliqiniso kumbanga manga isizathu esenza ukuthi sitsho njalo ukuthi okwakuqala izeki bisithi yona lapha ehamba kuyabhalisa khona basitshela ukuthi ngelanga elingaka siyabe sesikolo esinje but singafika kuleso sikolo nxa bebhalisa ukuvota ngalawo malanga bebhalisa ukuvota sithi sicela ukubona ukuthi kuvota abantu abethu abangaki because thina abethu abantu ama point persons ethu ayabe ekhona ku ground yiwo ayabe thatha abantu bahambisa ukuya register ukuvota so siyabe silamanani ethu so nxa izeki iyala lamanani abo ukuthi bangaka abantu abavotileyo ku polling station eyodwa ngelanga lapha abaregister khona bese besuka khona lapho bezositshela ukuthi hayi linani labantu abalutshwana sicina thina sesikubona angani lokho sokusenzakala yiku-advansa i-agenda yezanu PF yokuthi abantu bemathebeleland kufuze behlale bencindezelwe kokuphela asoze savuma ukuthi sibe silokhu sitshelwa kuthiwa khona libalutshwana abakutshelayo labana abazithi bona baningi yibo abatshela bolina ukuthi lina libalutshwana lini thina sibaningi bona kuyibo ababalayo we cannot have that kind of a situation so ke kuqakathekile ukuthi khona izekhi kunanzelele ukuthi asoze sivume kungangcono kube lokuvumelana ukuthi ubumeli ngoba remember nxa sikhuluma ngedelimitation nxa beyakwehlisa ama-constituencies kutsho ukuthi siza kuba labameli abalutshwana nxa silabameli abalutshwana kutsho ukuthi siza kuba lelizwi elincane elingazwakaliyo bafuna ukuthi sihlale silokhu sibancane sibalutshwana so mbona ngani mina kabame ngabasitshiye sinjalo njengalokhu akade siyikho khona kuthiwa imathebele ndiyahlala ama-constituencies ayo enjalo kumbe engezelelo ngeni bese sizokhuluma kuhle-ke ukuthi kanti vele lapha elizweni leli sikhangelana njani asifuna ukukhangelana ngabantu abathi laba balutshwana bona baningi
kodwa ukhomishini yezekhi ilawo amanani akhomba khonokhu abakhuluma ngakho kungani amanombolo la liwangawakholwa wona ekhona ezandleni zezekhi
udubo Chris ukuthi amanani wona lawo kula muntu ongaziverifya izekhi iyazenzela ihlale phansi ithi ayithi esibhalileyo abantu abaphumileyo nampa bangaka but amanombolo abo they are not auditable akula muntu ongaverifya ukuthi lawo manombolo aliqinile akekho muntu ongama namhlanje ethi ngiyafunga mina ukuthi izeki amanombolo lawa abawalethileyo yiwo kanye kakula amanye kaso amanga akekho ongakwenza khona lokho so izeki kufuze yenze iprocess iyayenza ukuthi sonke sibakholwe but kathesi behlulekile ukuyenza iprocess yona leyo
manje libona ungani udaba lona lolu lungalungisiswa njani ukuze lisuthiseke lamanani akhona
udubo lwethu is a political problem Chris and because it's a political and not a mathematical problem. It will be solved politically. And the only political solution that is available is ukuthi abantu bezekhi kabachiyane lama constituency awe mathebelele bengawa disturb. And then after that besizokhulumelana ke ukuthi okuyinto lokho kuzafuza ukuthi kwenziwe njani next time.
Okugcina ungavalelisa abalaleli.
Bantu bemandebeleni kufuze silwele ilungelo lethu singabe silokhu sityelwa okokwenza okuyisikhathi sokubana sincedisane. Ngiyabonga lisale.
Lo-ke bekungumnumzana Prince Dube Kosibanda umgcinisihlalo webandla le-CCC esigabeni seMatupelaland North ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilani
siyabonga Chris kwezemidlalo lamhlanje silempumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. ZPC Kariba 1, Cranbourne Bullets 0, Blawayo City 1, Tenax 0. Ingezi Platinum leCapes United zibe nguchikilo panqa 2-2, Harare City 1, Triangle 0, Wawa 2, Highlanders 1. Manica Diamonds 1, Herentals 1. Sizigqibe ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu likaMasikandi elizibiza ngo 2+2 Mkhandos Khandayo liphethe idlalate lalo elitsha. Oh, iqembu ezethula.
Sanibonani isizwe esimnyama, ngiyathemba niphilile nonke ngendawo ngokuhlukahlukana kwazo. Ngiyabonga leli thuba. Igama lami elokuzalwa Michael, nganiwe umama, ubaba wasekathi Mthokozisi. Isibongo Dube, ngizalwa eCholocho endaweni yakwaNgqoya. Ngokuzama impilo ngiseGoli eCosmos City. Ngiqale ukucula last year album lami lalethi Sizwe Sabomthwakazi. Ngabuya ngaleli engize ngalo manje Inyamazane Ezacile.
Idlalade leli lilengoma ezilithumi lambili ezigoqela ethi emhlabeni kunzima. Bayawela featuring Makhwelintaba kanye lethi Nyamazane Ezacile. Abangathanda ukuthenga umculo wakho ubakuthola njani?
Ngiyatholakala ku Facebook Khandoz Khandala Dube. Ngiyatholakala ku WhatsApp 0623745636. Ngiyaphinda 0623745636.
Abalandeli ke ubachiyela wapha manje.
Into engicela yona ngane zakwethu ukuze ningaboni ngelinami mhlawumbe sengicwilile. Ngicela isupport nesponsor masingabe sikhona okanye masingabe zikhona, ungangithokozisa kakhulu lokho. Ngiyasicela isupport kakhulu kusizo sakithi.
Uphuma ke enkundleni uMichael Mthokozisi Dube leqembu lakhe le 2+2 Mkhando Sikhandayo ngale. Soga matota, batakashaywa umfazi, 2+2 Mkhando Sikhandayo, besiqhubela uhlelo lwethu behlabela ke kamnandi, siziphethe ngebezihamba phambili. Amapholisa ayakulandula ukuthi kulezikhali zempi ezitholakale eWest Nicholson eMathebeleland South. Umkhokheli we-TRIPC uMnumzana Nelson Chamisa ukhetha amalunga ePhalamende azabona ngokwenzakala kungatsha zikahulumende ezitshiyeneyo. Kodwa uthi le akusiyo shadow cabinet. Kwanele yimi untungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muye Zimbabwe.